mukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vaudza komishene iyi kuti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanogona kusungwa chero ipi nguva maererano nemhirizhonga yemusi wahwani Nyamavhuvhu vachiti mashoko avakaudza vatsigiri vavo ekuti havazotambira zvainge zvabuda musarudzo kana vasina kunzi ndivo vainge vakunda musarudzo idzi aigona kukonzeresa kusagadzikana munyika. VaMatanga vati mapurisa achiri pakati pekuferefeta zvakaitika pamhirizhonga iyi. VaMatanga vati zviri pachena kuti vachamisa vaironga kuti nyika isagadzikane mushure mesarudzo sezvakaitika kuKenya uko kwakafa vanhu vakawanda mushure mesarudzo, asi vati vakaona zvakakodzera kuti vambomira kusunga vachamisa sezvo vachiti kuita izvi kwakanga kwakafanana nekuwedzera peturu parimi remoto. VaMatanga vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa kuti vabatsirane nemapurisa kupedza kuratidzira kwaiitika pakati pedhorobha musi wahwani Nyamavhuvhu zvichitevera chikumbiro chakanga chasvitswa nemapurisa kumutungamiri wenyika sezvinodiwa pamutemo. VaMatanga vati mapurisa mazhinji akanga aendeswa kunochengetedza runyararo munyika yose panguva yaiitwa sarudzo zvakaita kuti muHarare musare muine mapurisa mashomanana ayo akatadza kuti adzivise varatidziri ava kuratidzira zvakazoita kuti vakumbire rubatsiro kumasoja kuburikidza nekusvitsa chikumbiro ichi kumutungamiri wenyika.
According to the Constitution of 2013, Amendment number 20 of 2013, it is only the state president who can deploy.
Pachiteverwa bumbiro remitemo ra 2013 amendment number 20, mutungamiri wenyika chete ndiye ane masimba ekutumira mauto munyika kana kunze kweZimbabwe. Maziviro angu hongu uye zvakanyorwa kuti mutungamiri wenyika akabvumidza kuiswa kwemauto eZimbabwe Defense Forces kuti abatsire mapurisa eZimbabwe Republic Police.
VaMatanga vati mushure mekunge masoja apiwa mvumo navamunangagwa yekupinda mumigwagwa hapana kuwanikwa mukana wokuti mapurisa nemasoja vagare pasi kuti vazeye kuti vaizoshandisa nzira dzipi kumisa kuratidzira kwaiitika uku kunyange hazvo vabvuma pavanga vachibvunzurudzwa nenhengo dzekomisheni iyi kuti masoja akapinzwa mumigwagwa aya aifanira kudzwa zvekuitwa nemapurisa pasi pemurau. VaMatanga vaenderera mberi vachiti pfuti dzakashandiswa nemasoja dzakashandiswa zvakanaka uye nemwero vachiti mhando dzepfuti dzakanga dzakapakatirwa nemasoja dzemhando dzemaAK-47 dai dzisina kushandiswa zvakanaka pangadai pakafa zviuru nezviuru zvevanhu kudarika vatanhatu vanonzi vakafa musi uyu. Mutevedzeri wasachigaro wekomisheni unoona nezvekodzero dzevanhu amai Ellen Stole vaudzawo komisheni iyi kuti kunyangwe vanhu vairatidzira zvakanga zvisingakodzere kuti pashandiswe chisimba chakashandiswa musi uyu sezvo varatidziri ava vaiva vanhu vakanga vasina zvombo zvehondo. Asi apa humbo wakamirira masoja Brigadier General Anselm Namo Sanyatwe avo vanove nhengo yeboka reNational Reaction Group inosanganisira mauto mapurisa pamwe nevasori vaudza komisheni iyi kuti masoja haana munhu waakapfuura kunze kwekuridzira pfuti mudenga achityisidzira vairatidzira ava kuti vapararire. Vachibvunzurudzwa nenhengo dzekomisheni iyi pamusoro pevhidhiyo yairatidza musoja achiridza pfuti akazomiswa nomumwe wake pachiitiko ichi vaSanyatwe avo vanoshanda nemauto anochengetedza mutungamiriri wenyika kana kuti presidential guard vati musoja uyu haana munhu waakapfuura asi akapfugama akanongedzera pfuti senzira yekuzvidzivirira vachiti musoja uyu airidzira pfuti yake mudenga.
The particular soldier that the video you are referring to was taken whilst on kneeling position. Yes, indeed, he took that position because he was avoiding missiles that were being thrown to him.
Musoja wamuri kutaura nezvake muvhidhiyo akatorwa mufananidzo akapfugama hongu akatora chinzvimbo ichocho nekuti akanga achinzvenga matombo aikandwa kwaari, asi nekuti mutemo unoti pfuti yekuyambira vanhu inofanirwa kuridzwa musoja akamira, ndosaka mukuru wemauto iwayo akaona musoja uyu anove sergeant akamuti simuka usatya matombo ari kukandwa haakuurai Saka akatora matano anokodzera.
Vasanyatwe vatidai masoja akapfura vanhu, vatori venhavo vaitora mufananidzo musi uyu, vangadai vakakwanisa kutora mufananidzo yemasoja achipfura vanhu, sezvo vati vatori venhavo vaiva mumashure memasoja nguva dzose pose paitika mhirizhonga iyi. Vatiwo vanhu vese vakapa umbowo komisheni iyi hwekuti masoja ndiwo akapfura vanhu hwaive umbowo hwemanyepo. Vaenderera mberi vachiti vanhu vakapfurwa ava vanogona kunge vakapfurwa nevanhuwo zvavo vasiri masoja, sezvo vachiti vana muzvinabhizimusi vakawanda muHarare vari vanhu vane pfuti. Zvichakadai, vasanyatwe vati seboka reNational Reaction Force vakange vatambira mashoko mazuva akati kuti kuratidzira uku kusati kwaitwa, ekuti MDC Alliance yaironga zvekupidigura hurumende ichishandisa vechidiki vebato iri vanozivikanwa nekunzi Vanguard, avo vanoti vakadzidziswa zvehondo. Asi vachipindura nyaya iyi, mutauriri weMDC vaJacob Mafume varamba kuti vachamisa vane chekuita nemhirizhonga iyi. Zvichakadai, vamwe vapa umbowo kukomisheni iyi, amai Lilian Chigwedere, vanhu vemutevedzeri wasadyaro wekomisheni inoona nezverunyararo nekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission, vaudza komisheni iyi kuti pane nhaurirano dziri kuitwa muchivande dzekuedza kuunza vachamisana vamunangagwa patafura, asi havana kutaura kuti nhaurirano idzi dzave papi uye kuti dziri kutungamirirwa nani. Komisheni iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana ichinzwa umbowo kuvafakazi. Pataenda pamhepo, tanga tisati taziva kuti vamunangagwa navachamisa vachaunzwa pemberi pekomisheni iyi here kana kuti kwete, sezvo vasanyatwe vanga vachiri pakati pekupa umbowo hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.